Chirwere ichi chatekeshera zvakanyanya pasi rose. Saka pane chikodzero chekuti vanhu vadzidziswe nekuziviswa chirwere kuti chiripo, chine masymptoms akadai. Saka awareness inenge iri yekuti vanhu vazive pamusoro pezvechirwere ichi. Vanacho vanenge vachinzi vazive kuti vanorarama nacho sei. Vasati vanacho chinenge chavakurudzira kuti vaende kundotestwa kuti vazive kuti vari papi pachirwere cheshuga, nekuti vakawanda vanorarama vasingazive kuti vanacho, nekuti kazhinji kacho pamwe hachina zviratidzo zvingakuratidze kuti wavanacho.
Munhu angazive sei kuti ane chirwere cheshuga? Zvii zvinofanira kutariswa nemunhu kuti azive kuti ane chirwere cheshuga?
Kazhinji kacho zviratidzo zvikuru munoona munhu nokuenda kwake kundoita weti kutoireti zvakanyanyisisa zvakapfurikidza, ndochiratidzo chokutanga. Chechipiri, munhu iyeye anenge achinwa mvura yakanyanyisa achiita nyota isingapere. Opedzisira akuita dambudziko rokuoma mate mukanwa kana kushaya mate. Opedzisira zvakare ava kuondoroka zvokutoti pamwe mungatofunga kuti pamwe munhu abatwa nechirwere chemukondombera, iri diabetes yemaondo ero aaneta iwayo. Ova zvakare munhu anongogara achingoti kana akaita mamota mukatushura mamota iwayo anongoramba achingodzoka pakare. Uye zvakare anenge akungogara achibatwa-batwa nezvirwere zvakasiyana-siyana. Toita vamwe vanonzwa nzara zvakanyanya kuti akabva mukudya nguva diki diki akutonzwa sekunge munhu asi atombobvira atombodya chimwe chinhu. Saka kazhinji zviratidzo izvozvi ndozvinotaura kuti munhu ava nechirwere cheshuga.
Munokurudzira kuti avo vane chirwere cheshuga vaite sei kuti vararame upenyu hwakanaka?
Chirwere cheshuga chine rapa nekudya nokuita maexercise yatinoti mutambo. Vamwe ndovano chirwere cheshuga vanomwa mapiritsi, vamwe ndovanozvibaya majekiseni. Zvinenge zvaakuenderana nokuti munhu anenge abatwa aine mhandoi yechirwere cheshuga.
Zvii zvamungakurudzire kuti avo vari kurarama nechirwere cheshuga vadye kana vachinge vaziva kuti vane chirwere ichi?
Tiri kuti vanhu vane chirwere cheshuga ngavadzokere kudya kwechinyakare, kudya kwehupfu hwezviyo, hwemhunga, hwemapfunde, hwefishwa. Vasingadye chikafu chine mafuta akawanda, vasingadye chikafu chakasurwa, hupfu hwemugayiwa. Kudya kwaidyiwa nemadzitateguru edu ndokusina zvirwere zvaakunzi maNCDs zvinodziviririka tikadzokera pakudya kwedu kwechinyakare.